Varimi vakawanda vanoti kunyange vakawana mvura yakawandisa mumazuva mashoma apfuura, vanoti vachakohwa zvishoma zvichienzaniswa negore rapera. Zvirimwa zvakawanda zvakadyarwa gore rapera muna mbudzi mwedzi unotanga kunaya mvura munyika zvainge zvave kuoma nekushaya mvura apo zvainge zvatanga kubereka. Mumwe murimi wekumhangura vaBenedict Kamusiwa vanochibage chakadyarwa gore rapera icho change chatsva vachakohwa zvishoma, asi chibage chidiki ndicho chavachawana sezvo mvura yava kunaya zvakanaka.
Ya maonero edu ndekuti gore wende uno ranga rambotishatei madezi apera, zvizvo ranga rawandisa, asi pari zvino zvinoratidza kuti chibage chidiki chisati chawaniwa nemvura panguva ino chinokohwa ndokuva gore rakanaka. Asi pane changa charohwa nezuva gore chinenge ratidzikei.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi vaCletus Mbirimi, vanoti chibage chekutanga icho chakatumbuka chichiri chidiki hapana chava chakohwa. VaMbirimi vanoti chibage chichiri chidiki chichabereka kana varimi vakawana fotireza.
Ndoona sekuti vese vakajarira chibage chimwe chidiki chidiki kumashure uku chokwanisa kusvika. Kuzi mvura ndirikuona chiri kunaka. Chimwe chakatanga-tanga, chimwe chakatumbuka chiri soo. Saka kuti chibereke iko zvine zvi hachakwanisa kubereka bhosi chakatumbuka nguva yachena isati yakwana. Yekunge chasvika kuti chibage ichi chakuda kuita mwana wachena. Mvura kwangu kusina.
VaMbirimi vanoti vachatadza kukohwa sezvo fotireza yekupiwa nehurumende isiri kufambiswa zvakanaka nevakuru vezvematongerwo enyika.
Fetireza vanhu vari kunetseka pafetireza toiwana. Kuzi vanhu vakanzi endai munohurisa vanhu mafetiraiza vaakuita vamwe vekuiga vachaburitsira vanhu mafetiraiza yakakwana. Vamwe vakushaya, vamwe vakuwana. Saka zvakasiyana.
Mumwe murimi amai chenainyika dzino vanoti vari kufarira mvura sezvo chibage chavo chave kufurura uye change chave kupera nekudyiwa nemakonye nekuda kwezuva ranga ranyanyisa kupisa.
Chakadyarwa nemvura yekutanga chai. Takarohwa zvachene nezuva asi chanchaenda. Takatambura negonye. Kana mukatarisa chimwe chacho so richirimo. Kana imiwo muri chirimo chaimwe chiwo mushonga. Na lambda tichiisa nemasupa zvekudrencha zvezvi. Nanhasi tichiri kudrencha pamwana vakuenda pamwana.
Izvi zvinotsigirwa navakamusiyiwa vanoti chibage chavo change chichidyiwa nemakonye nekuda kwezuva zvekuti zvichaderedza gohwo ravo. Asi amai nyika dzino vanoti gohwo ravo rinenge rakadzikira zvichienzaniswa negore rapera nekuda kwezuva rakakanganisa zvirimwa zvakawanda.
Rinogona kuti siyane zvishoma nokuti mimwe minda pa8 hectares chimwe chachadzikira nezuva. Asi pari zvino chapika mai.
Mvura iri kunaya zvakanyanya iri kukanganisawo fodya iyo yave kuora muminda. VaSimbarashe Chimono vanorima pedyo nemhangura vanoti fodya yavo yave kuora nekuda kwemvura yawandisa, izvo zvave kuvamanikidza kuitemha zvichaita kuti isawane mari yakawanda pamusika wefodya.
Saka mai takaona kuti takairegerera nyaya yemvura inoora, saka toibvisa mvura chinaida ende ikokubva unhu kwacho kutobuda zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vasadyare zvirimwa zvavo zvose panguva imwe chete nekuda kwemwaka yekurima yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.